Good evening. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, 27th May 2019. And this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the late National Liberation War hero, Dr. Dumiso Dabengwa.
Dr. Dabengwa's body finally arrived at Joshua Mkabugo Nkomo International Airport in Bulawayo this afternoon, where it was met by family, friends, and some government officials.
The body was supposed to arrive yesterday from Kenya en route South Africa, but the family said to have discovered upon arrival in Bulawayo that the body was left behind in South Africa, with the airline staff claiming they left the body behind because the casket was too big to fit in the plane.
Dr. Dabengwa, who passed away Thursday in Kenya on his way from India, where he had gone for medical treatment, was declared a national hero yesterday, although he will be buried in Ntabazi Nduna, his rural home, on Saturday.
Dr. Dabengwa, who was 79 years old, leaves behind his wife, Zodwa, five children and five grandchildren.
Le chonanjani Zulu kandaba Zimbabwe omuhle ikudibana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungumvulo mhla zimashumi mabili lasikhombisa. Sidibana ke ngodaba luka baba uDabengwa. Yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubhubhele kwele Kenya evela kwele India lapho abeselatshwa khona. Isidumbu sake ke besikhangelelwe ukufika eZimbabwe izolo. Kodwa kusuke kwaba lokunye okucunule kakhulu umndeni wakhe, abasekeli bebandla lezaphu loZulu nje jikelele. Unkosikazi wakhe uZodwa Dabengwa ubesendizamchineni ebivela kwele South Africa ebimele ithwale isidumbu. Isukile ke leyo ndizamchina yahamba koBulawayo ithe isisemoyeni ngokutsho komteni unkosikazi kaDabengwa uZodwa kwangikhona etshelwa ukubana hayi isidumbu sisele eJohannesburg ngoba ibhokisi kumbe icasket icoffin yehlule ukungena endizamchineni ngoba ibinkulu kakhulu. Bacunukile ke abantu kodwa kwenzakeleyo lamhlanje ukuthi hayi isifikile ke isidumbu esikoBulawayo osokukhangelelwe ukuthi ubaba uDabengwa abekwe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo weviki yonale esikiyo nje. Uchiye unkosikazi wakhe uZodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu njalo. Uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero libandla leZANU PF izolo. Siyazi ukubana amaqhawe umntu kungathiwa liqhawe uyahanjiswa eNational Heroes eka ukuyabekwa khona. Kodwa abemuli kaDabengwa laye uDabengwa ubikwa wazikhulumela wathi hayi mina ngingadlula emhlabeni kangifuni ukuya kulawo maliba, ngokunjalo uzabekwakhe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo. Jonga
ongu mthungamili vadiwa vateereri nevatariri, nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa upenyu hwegamba renyika, gamba rehonde yerusununguko. Dr. Dumiso Dabengwa vakashaya nemusi wechina kusondo rapera kuKenya, vari parwendo rwekubva kuIndia kuti vange vachidzokera kumusha kuIndia vangavaenda kunorapwa. Tinonzwa kuti vanga vaine dambudziko rechirwere chiropa. Tinonzwa kuti vaveko, ndofungawo vakazoona kuti aiwa zvine nani kuti vadzokere vanga vachionekwa vari kumusha. Asi vakamirira kuti vanga vachipinda munendege yaizovasvitsa kumusha vari muKenya, ndoma vakabva vashayika. Saka mutumbi wavo waitarisirwa kusvika kumusha nezuro. Asi tinonzwa kuti mhuri yakanga iri mundege yaibva nekuSouth Africa ikoko vakasvika kuBulawayo pa Joshua Mkabuko Nkomo International Airport. Ndopo wakazo kwanisa kuziwa kuti mutumbi kana kuti box rakanga rasara mu South Africa vachizoudzwa kunza ranga risingakwani kuti ringe richipinda. Handizivi kuti ndofunga ndege yanga ine zvekutakura zvakawandisa, hatizivi, asi takangonzwa kuti vakapiwa chikonzero chekuti ranga risingakwani kupinda mundege. Saka vazhinji vakagunun'una nemaitiro iwayo, vakawanda vachipowo pfungwa dzavo pamusoro pemaitirwo akaitwa nyaya iyoyo nekambani yendege iyoyo, pamwe chetewo nehurumende, nokuti vadhavengwa vakanga vadekleiwa vachangobva kuzivisa vanhu kuti vaitwa gamba renyika. Hurumende ndo yakutungamira urongwa hwerufu rwese. Zvakaita kuti vanhu vachichema kuti zvino kana muchitungamira pachinzi bhokisi rasara muri ichiuya ndokutungamira kwacho here, asi zvazogadziriswa. Tanzwa kuti mutumbi wazosvika muulawayo nhasi masikati ukatakurwa ukaendeswa kuimba yerunyararo kunyaradzo funeral parlor muulawayo kwaitwawo munamato. Vari kutarisirwa kuti nemusi wechishanu mutumbi uchatakurwa woendeswa kuwhite city stadium, nhandare yewhite city muulawayo, kuti vakwanise kunge vachionekana neveruzhinji. Nemugovera mutumbi wozonovigwa kumusha kwavo kundabasinduna kwavakati ndokwaanoda kuvigwa. Hurumende yakazvitambira yakati isu munhu paanenge atarwa ndokwandoda kuradzikwa, tinongonoita urongwa hwese hunoitwa mukuradzikwa kwegamba tiri ikoko. Ndo zvatotarisira kuchange zvichiitika. Nhasi toda kuti tinzwe vakashanda pamwe chete navadhavengwa, vanoziva vadhavengwa nemi mese mamusati maziva vadhavengwa kuti upenyu hwavo kadii, pindai muchirongwa mubvunze zvamunoda. Tinenge tiine vadare vatinotarisira kuti tichabata kuti tinge tichikurukura nezveupenyu hwegamba renyika. Vadhumiso Dhavengwa vakashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe 79, vakasiya mudzimai amai Zodwa Dhavengwa nevana vashanu nevazukuru vashanu. Ntunga.
Yebo, kunjalo Jonga. Those who've just joined us, this is Live Talk, and tonight we are paying tribute to a hero, Dr. Dumiso Dhavengwa. And we have our first guest, that's Shepherd Nyoni, a Dhavengwa family member. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
Good evening and welcome to you.
Yes, first of all, our condolences.
Thank you.
Yeah, so can you give us an update? Between tomorrow and Saturday, the day of the burial, what will be happening? What's your program like?
The program is as follows. From tomorrow, actually, we're gathering as a family until Friday. And on Friday, we have got a memorial service actually at White City Stadium from 9 o'clock to about 4 o'clock. And then on Saturday morning, we actually go to Ndabazinduna, where we are going to lay actually Comrade Dhavengwa to rest. We have actually the service first, and then thereafter, and then we'll lay Comrade Dhavengwa to rest.
Mm-hmm. We understand he'll be laid where his parents are also interred. Is that true?
Yes, it is true. You'll be laid actually in Ndabazinduna.
Ndabazinduna. Pane urongwa here hwekuti vanenge vachidawo kuperekedza vadhavengwa vakwanise kunge vachizosvikawo kundabazinduna? Tinonzwa kuti kamufambo kubva muulawayo.
Ichokwadi, pane urongwa huripo hwekuti vanoda kuperekedza vanogona kuperekedza. Tine mabhazi enyaradzo nemamwe makambani aripo zvakare ari kutakura vanhu kubva muulawayo achienda kundabazinduna. Transport iripo yakawanda yekutakura ruzhinji kuitira kuti vese vanoda kuchema Comrade Dhavengwa vagone kuchema nesu pamwe chete.
Okwenzakale izolo lokunyoni singakayi ku Babu Mkandla, will be joined by Maxim Kandla, our second guest, shortly, but okwenzakale izolo nyoni belikhangelela ukubana ubaba afike lo mama isidumbu sakhe kodwa kusenzakalanga kuliphathe njani njengemuli lokho?
Njengemuli aphele kusidanisile kakhulu ngoba umama akazange atshele indege isukuma ukuthi isidumbu sesisele emuva. Utshelwe esefikile airport Joshua Mkhavu Nkomo lapha atshelwe khona ukuthi isidumbu sisele ngoba salile kukwana endegeni. Kodwa thina besikhanya ukuthi nxa bebethole ama-challenges bokumele ingabe basitshelile actually noma batshele umama indege ingakasukumi isukuma eJohannesburg kodwa kuzange kube njalo. So ifamily kayizange kujabule njalo abantu bebethukuthele ngakhona lokho.
Please do stay on the line, Shepherd Nyoni Dabengwa, family member, as we are joined now by Max Kandla, who fought the war of liberation under Dumiso Dabengwa, who was a Zipra commander. Mr. Mkandla, good evening and welcome.
Oh, thank you. Good evening. Good evening to you and good evening to our listeners.
Thank you so much. Totanga nekuti nematambudziko wa Mkandla.
Matambudziko makuru chaiwo kune kumwe kutambudzika kwekuti tinenge takarasikirwa. Asi kuno kumwe kurasikirwa kwaunobva wanzwa woga iwo pache zvakuti apa tarasikirwa. Kwete nokuinda komunhu. Pati kurasikirwa nefuture, kurasikirwa nemapresence esuch leadership.
Idambudziko tine urombo. Mungatudza kuti zvafamba sei nhasi tanzwa kuti mutumbi wasvika vanhu vanga vakatarisira kubva nezuro pavaifunga kuti mutumbi unosvika pamazoona mutumbi uchisvika matambira sei?
Mutumbi kwanhasi watambirwa zvakanaka chaizvo nevakomanawo vachiri kunzwa mabhonzo avachiita nezipra and nemayuti anodzidzirawo toitoi vamhanyamhanya kunharaunda yendege ikokoko vachiratidzirawo kufarira nokupembera kuti mutumbi wauya. Yesi takarasirwa asi tiri tese pamweya pamutumbi tinounochengeta mutumbi nenzira yokuti unoda kuchengetwa kupi. Asi kutambirwa kwaitwa kwanhasi nokuya kwavaita vanhu nhasi zvasadza nokuti zvaratidzira kuti kuno kuchema kuriko kuno utungamiriri hwabva mukati matiri. Saka vanhu vanga vachipembera naizvozvo tino vachirwadziwa nechomukati asi vachipembera chete kuti mutumbi wazopedzera wadi wasvika.
Tinonzwa kuti nezuro vanhu vakazoziviswa kuti mutumbi wasara kusouth africa panhandare yendege muulawayo pa Joshua Mkabuko Nkomo International Airport. Makazvitambira sei?
Zvakarwadza chaizvo nokuti kuna macommunications atinoti dissemination of information or to update. Saka zvese izvozvo hazvina kuitwa svika vanhu vanoungana ikoko mogarira pasina zvataurwa. Kungozvonzotaurwa iyo ndege yatosvika tomhara zvayo pasi kwakuchishedzera kuti mutumbi zvaufamba zvakadai zvakadai wasara chikonzero nechakati nechakati. It is not bad but sei vanhu vakaregedzwa vachinosvika ikoko zvekarepo. Naiye mudzimai watinoremekedza samai vedu sakomanda wedu haana kunge azviutswa, kwakungozoutswa at that point. Sei zvadaro? But tikatarisa zvimwe mashure apo iri gamba rekarwira nyika kaii, asi mashure apo kwakanohaiwa ndege kunotora mai Grace kwangari kuuya chete kunochema mai vake. Why not the same to hire that aircraft kuti kunotogwa imwe ndege kumwe hatizo kwadzinohaiwa deenda kakunotogwa ikoko yega unotora mutumbi kubva kukinya yobvouya straight kuBulawayo? Why is that topic? Zvarwadza izvozvo vapenyu varipo. Iye tinoziva kuti afa ari munhu achirwadziwa nokuti anga tiri kudondo. So kuinda kwake kwaakaita chinda kuhondo nanhasi anga ari kuhondo nokuti iye zvino anga chinotsvaga kurapwa kune dzimwe nyika iye akasunungura nyika yake saka zvonopa achibva kune imwe nyika kunosvika kuKenya zvarwadza izvozviya izvi nekuti kune vanhu vangatipangwa kuti ataure navo mweya nenyama zvichiri pamwe chete
ndizvozvo
izvi hazvina kuzvaitika
saka vamukandla ramba henyu muri parunhare katitambire vagadzira vachiri mumhanzu vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekerawo havo kubato rezanu pf vapindawo muchirongwa asi tisati taenda kuna vachiri mumhanzi pane muteereri nkomo selenkomo
ecingweni yebo silokomo ecingweni kunjani mlaleli
nyaphile njani
hayi siyaphila sixhuma ukuphi nendawo
ngisejohannesburg
kunjani emzansi
hayi kuyaqanda nje mbisha
bathi usehambile ukhomandi intaba enkulu idilikile
Ya silahlekwele kakhulu baba uyazi khona lapha ngiyakhala angikwazi ukuthi omunye umuntu sizomthatha ngapi onjengobaba uDabengwa kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa nguDabengwa ngoba besingakafundi okuningi kuye and besembonga kakhulu ifamily ukuthi imise imuse ekhaya ubaba wethu ungakhohlwa ukuthi zani bimbophile lo lookout masuku ulokat masuku wazi wafele ejele vela ngeke bemthande lakhona okokwenzakaleyo evele ebhubhele eKenya wabuya njalo wabuya kabuhlungu lamanje leke bemhlukumeza esezidlulele ubaba wakithi hhayi asilandaba labo and asidingi lutho kibo asambeni sembeka ubaba wethu siyakwazi ukuthi usithile eleke vele elubuhlungu ngaphakathi lingababoni besondela bakhona ababi vele sibaziyo ukuthi bebevele bengamfuni ngoba bekhuluma iqiniso yikho ubona ozowaphuma kuzanu vele kwakungalanto eright iqiniso futhi silikhulume abantu abethu bebelazi singayisabani singancengani into embi imbi bekungafuzanga vele eHarare ulookout masuku bengamhambisa ngeHarare uWishman Mabhena engayanga eHarare vele besincengani ukuthi efakwe egangeni le ngcono ehlala labantu bakibo khona ngale umoya wakhe vele ukhululeke kulokuthi efakwa labantu ade bemvalele ejele engalacala wayevele enzeni ikhoti lekisali sithi abalacala lo lookout masuku abasitshele ukuthi bayenzani siyakwazisebenza khuluma manga ngoba usedlulile ubaba wethu bayesaba ukuthi bayesaba ukukhumana kwamakomishini kwabakukhethile ukuthi bengakhuluma ukuza abachallenge but into enhle ukuthi embi ukuthi sesichile bazaqala ukufaka amanga befaka amanga kanti vele abantu mamanga siyabazi ngoba bakwazi ukuthi kasekho ukuthi uzathi hhayi lapha lilamanga siyabonga kakhulu ngoba usikhululule elizweni lethu uhlala egangeni kuSmith wabuya wazohlukumezwa ngabantu ade balwele abanye bebaleke kuye ebatrenile bamenza umhlamuki kuyibo abaphuma kuye ngoba nguye waqalisa lezi zinto abaningi wabatrena kusasa bamjikela bathi umuntu lo mubi ubahlamukile khona kuyibo abaphuma kuye ezandleni zakhe abanye bazenza amaqhawe ngenxa yakhe abanye bazenza amaqhawe abazange bathaya lesibhamu even uhlamvu oluyi-one ukuthi umuntu etraine utraine lubaba wakithi ikho uhambo watraina le-russia bembeza the break russian siyamhlonipha kakhulu kalale ngokuthula lami nginje vele bengafuni ukuthi i-ASUA to tell you the truth ngibonga kakhulu ifamily beleke vele ngizonde emfile ngikhona phaa lamanje ngizondi ukuthi bengafuni vele siwe i-US acre elala lezigebenge ezami zimbophile for 5 years for no reason
yehlisa umoya
abahle zimthandayo kazimthandi zilamanga
yehlisa umoya nkomo
bona bophisa begigima vela sibafuni mina ngiyinto ofanda iqiniso baba ubuhlungu vela
isikhathi siyabonga nkomo awuthukuthele kodwa ehlisa umoya vakashatirwa vankomo wena
vakatsamwa regai titambire vachiri mumhanzi muchirongwa vachiri mumhanzi togamuchirai muchirongwa
aiwa tinotenda
ndizvozvo tinotiwo nematambudziko nekushaya kwavadhavengwa
aiwa zvinorwadza
zvinorwadza ndizvozvo. Mutumbi wadhabengwa wazosvika munyika nhasi, hamene kuti imiwo zvii zvamungataurawo pamusoro pegamba renyika iyi?
Ndinofunga hapana munhu asingazivi muZimbabwe kuti Comrade Dumitso Dhavengwa vanga vari chii, plazi role yavakatamba kuliberata this country. Ndosaka hurumende yevo ichiburikidza navamunangagwa vakaona zvakafanira pavakanzwa kuti vari kugwara, vakati no, maresources egovernment chero asipo ngaazame kudini kuvabatsira. But munongoziva kutonga kwamwari ndokwamwari, chero tikava neshungu tikava nezvifiso zvakaita sei, kana Mwari ati nguva yakwana yakwana, but asi haindiyo tarisiro yanga iri kuno munhu wese. Tinongofungidzira kuti vanhu vakaita saivava dei vanga vawana mazuva akawanda vanhu vachidzidza icho nechocho pavari, but zvisinei Mwari atonga ake.
Pane vamwewo vari kunyunyuta semuteereri wamapinda achitaura uyo vari kuti hurumende yanga yakatovakanganwa yaakuzomhanya-mhanya kuda kuvada yezvino, pamwe chetewo navamukandla vasimudzawo nyaya yekuti vadhavengwa vakanga vachingofambawo nendege dzine zvichitoshandisa neveruzhinji, asi vapa muenzaniso vaive mudzimai wemutungamiri wenyika wekutanga amai Grace Mugabe, vakati vakakwanisa kutsvagirwa ndege yekumhanyiswa kumusha kuti vanochema amai wavo. Munoti iwo pakadaro?
Zvinhu zvakaoma plus I think zvimwe zvinhu zvoda kuti vanhu vataure vachinge vane umbowo kana kuti vane evidence kuti chii chinenge chichitika. Ende zvimwe zvezvinhu vanhu ngatizive kuti uyo anenge achitonga matongero aanoita anosiyana navamwe. Ndofunga izvezvi panapa tofunga tose toziva kuti Comrade Dumitso Dhavengwa vaimbori minista, kutipo panapa tizive kuti vanga vachiri kuwana here pejini yavo okwete, hapana anoziva kuunge munhu atodini atotsvagurudza marekodi. Saka handifungi kuti zviri proper kuti tidhibheke pane zvunhu zvatisina umbovo nazvo.
Thank you so much.
Siphenduke kuwe mnumzana Nyoni. Njengelunga lomdeni, yiziphi izifundo ezibalulekileyo ubaba alitshiyele zona elizasala libambelele kuzo?
Sifundile okuningi kumalume, okuningi ngoba wayengumuntu obambanisa imuli njalo engumuntu othanda abantu bonke. Wayengelandaba ukuthi umuntu ngumhlobo uphi njalo uvela ngapi njalo ngumlungu kumbe ngumuntu omnyama, wayengumuntu othanda umuntu wonke elothando ebantwini. Into esifundileyo kakhulu kuye umalume yile, usifundise ukuthi nxa umuntu uwonile kumele actually wayisikhuza asiqondise athi hatshi lokhu uphambanisile, kumele ngabe uwenze kanje 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 ukuthi into zihambe kuhle. Njalo akhele ubone khona ukuthi into le engitsheliweyo into enhle, ngibe sengiqondeka and then ngibe sengilungisisa. Wayengumuntu actually olothando, uthando lakhe lwalumangalisa, engelandaba ukuthi umuntu njengokhume kwenza ukuthi engikwenzileyo ukuthi wayethanda abantu iZimbabwe yonke, as long as umuntu emuZimbabweni wayemthandi njengoba.
It's 25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and it's 25 after 2 here in Washington, and this is Live Talk. Tonight, we are talking about the life and legacy of national hero Dumitso Dhavengwa, who passed away last Thursday in Kenya while coming from India, where he had sought medical treatment. Tonight, we have Shepherd Nyoni, a Dhavengwa family member, Maxim Kandla, an ex-Zipra fighter who served under Dr. Dhavengwa as a commander, enda Gadzira Chirumanzu, a ZANU-PF leaning political analyst.
Tarisa kuti vateereri veStudio 7 pashona VOA Shona Facebook page vari kuti kudii tina Nicodemus Matariro. Va Nicodemus Matariro hanzi, rest in peace Mr. Davengwa. May your soul rest in peace. We salute you, the true gallant son of the soil. Then Courtney Mpe Mikoti hanzi iya vakagona kunovigirwa kumusha kwavo kuirozwa zara nematsotsi. Handizive matsotsi avari kutaura kuti ndeapi. Ndozvachitaurwa navachirumanzu kuti kana tichitaura ngatinge tiine umbovo. Asi isusu tikasaverengawo zvavanyora vanogunun'una kuti Studio 7 yasiya zvandataura. Koita Gogo Vanata hanzi rest in peace. Kawe lama kawe igamba remagamba ne ndofunga tatadza kunyatsa kuti kawe kawe yeah
kawe lama kawe
ndizvo zvanzi zorai murugare. Then William Shavai watching from Botswana koti nompemi koti hanzi ndirikuona hangu ndiri pa Robin Island ndibatai pa namba idzo hatichaedza kuvabata. Koita vanonzi mukoma taura yenyika dzino musoko hanzi gallant son. Then amai kana ndimuzvare Lillian Lee Mandu, why is it people in Zimbabwe are loved and celebrated only when they are dead? I don't even know who he was. Oh, mumwe asingazive kuti ndimuso davengwa ndiani.
Ndafunga anga achigara kumunhu kana kuti kumazo kuJupiter or some other planet.
Regaiti munzwa tanzi tine muteereri tina vamanhanda parunhare vamanhanda inhengo yedu pazvirongwa zvedu zvakawanda vanopinda vachicontribute. Vamanhanda tinokugamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru makadi henyu koko tisina matambudziko kumuriri yokwadhavengwa nenyika yese yezimbabwe kuti hai tarasikirwa zvikuru.
Aiwa tinotenda shuwa nyika yarasikirwa.
Ya anyway vajonga hangu ndiri kuda kuti pane pandanzwa vamwe vabva kumbotaurawo ndo vachiti tikatarisa kumashure shure uko takaona ndege ichihaiwa. Inewo ndateregedzai ndivataridzewo mufananidzo watakasangana nawo mukati wematambudziko amagamba edu akawanda wanda adai kutisiya. Ndofunga tinotondera kuti during the liberation struggle kune vanhu vakawanda vakabatsira kuti nyika ino inge ichisunungurwa yezimbabwe vakafanana nanava Patrick Kumbai, vakafanana nana Comrade Edi Kachekere, vakafanana nana Comrade vanava Stole. Ngatitendei kuti with the new dispensation, regardless of hardship that they are going through, I think there is a realization of understanding that despite the fact of our misunderstanding or our opposition of thinking, if a person has played a role for the country, let us not look for those past mistakes that he did, but rather, ngatitarisei kuti munhu akashanda zvipi nezvipi nezvipi. Vana vadhavengwa havasi vanhu vokumboti unogarira pasi muchiti gara zviatoita zvokudini kana kutoita zvokudini. Ndo magamba chaiwo makuru akabatsira rubatsiro rwakafanana nokuti vakazonouyawo vakuenda kuhondo kubva kuma77 kuma78 79, but ivavo vakanga vatova vanhu vakanga vatotanga zvimwe chete zvakafanana naivo president vedu varipo. Magamba makuru akabatsira kuti nyika inge ichisunungurwa. Ngatimbodzidzai kuti vandogara vangu richitaura zvinezvi kuda vanhu havanyatsondinhuzo. Ngatidzidzei kuti ngatimbotarisai kuona muvono mumwe chete tichiti apa hurumende yamboedzawo. Handi zvese zvinotarisiwa nehurumende kuti zvinge zvakaipa. Ndinofunga kuti kana pawaitidzwa ruremekedzo kwakafanana nogugu, ngatichemei nemhuri yokwavadhavengwa tichibatsirana navo kuti vawane pakusimbidzwa. Tisaita kuramba tichiita pakushoora kunoita kuti pakati pomwoyo wavo parambe pachirwadziwa. Pane zvinhu zvakawanda zvingadero zvaitika vajonga, zvingaitika kuti kuda kwaumwe mumusi zvazosvika pakuti zvinhu zvisvike pakadaro. Hakuna munhu anenge aziva kuti zvinge zvidaro, but I would not want to encourage kuti zvinhu zvakadaro in future zviitike to an extent that the family might not know. what are the events and what is taking place. At the end of the day, it brings uncertainty within the family. So njalo umbono wami ngithanda ukuthi ngibonge i-government i-new dispensation ukuthi at least bayazama bazamile kakhulu ukuthi barete ukubona ukuthi hayi uba badabengwa there's no need ukuthi sikhulume phakathi kwegama labo because iqhawe lamaqhawe yibona amadoda okukhala bangena phakathi konkululeko ukuthi bayolwa nabelungu nesikhathi se-apartheid. So there was no need ukuthi it was a marathon. For me, I see it as a marathon. But I would want to encourage the Zimbabweans. Sometimes we need to have an observation ukuthi thina sifanele sinanzelele lokho ukuthi if the government has tried, sibasupport ukuthi hayi siyabukubonga nendlela liyiphatha nayo. Siyabonga kakhulu naye umbaba adabengwa nami ngicabanga ukuthi even uthulile lapho ulele siyacabanga ukuthi with his spirit sisonke naye naye uyasibona and umuntu washona nje unendlela yokuthi ucabanga ukuthi iZimbabwe ibe ilizwe lokuthi abantwana bethu labo balandelayo babuye bahlale kubo basebenze bathole imisebenzi ilizwe liphumelele wonke umuntu ajabule each and every day from generation to generation. Ngiyabonga baba Jonga, ngiyabonga nonke abantu balalele be-Studio 7.
Thank you so much.
Sikhangela abalaleli ukuthi bathini lapha enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele. Kulo suku olohle Thandiwe Khumalo uthi may his soul rest in peace. Umusa wenkosi Sandile Slonda le uthi rest in eternal peace baba DD. Christopher Maphosa uthi wena Zaphu rest in peace. Lati Ncube uthi lala ngoxolo baba Dabengwa. Jibo Ngani uthi rest in peace. Uvodloza Eshweti uthi wena lawe rest in peace. Uphathi Spanda uthi lala ngoxolo uyivekile induku ebandla. Noma nje wavumela iZanu PF yazenzela kwabulawayo ukhona wena. Richard Moyo twena rest in peace baba Dumiso Dabengwa kuzoba lo Thabani Ndlovu uthi wena Zaphu will emerge stronger guided by the spirit of Dumiso Dabengwa. DD is an ideology. Ontanga baza uqhubela phambili umsebenzi omuhle owenzi leyo ngizwa kuthiwa silo mlaleli
nje thina mkoma Cassius Jays linjani baba
ngiyaphila baba ninjani
sikona khuluma ntu
ye kusiphe umbono wakho ngokudlula kuka babu Dabengwa Isman.
Hayi baba, kubuhlungu kunzima lokho kwenzakaleyo ngoba obese last man standing masikhangele i-leadership yeZaphu. Sikhuluma ngeZaphu ngokwayo. Kusho ukuthi lokho kwenzakaleyo ukuthi thiye thina esilokhu esisabambelela kuleli bandla singelalude esinalo. Into ebuhlungu, into esidabula umoya. Ngikhulume ngiphendulele ubaba okhulume ngemuva lapha okhuluma nge-new dispensation. Kangikwazi i-new dispensation yakhe yokuthi ingena kuphi lapha emfeni kaDabengwa ngoba akula lutho uhulumende alwenzileyo. Lo muntu ngathi ukhampenela into kahulumende, ukhampenela umnankagwa njengomuntu othiwa khokha i-dispensation. I-dispensation iqiniso likhona ukuthi uhulumende uphambanisile uhlelo belukhona kakhulu. Akulanto ethi zengayibona uDabengwa usisele gula wathwalwa wasiwa leyingolijame yoda yabuya waze wafela endleleni esize ekhaya, kumele anto asizwe ngalo. So kulokuphana kusho ukuthi lokhu indlela aphathwe ngayo uDabengwa isikhombisile isithengisile thina njengabantu abasole leso sigaba ukuthi lakatesi uhulumende lokhu esibona ngendlela esibona ngayo ngo-1980 ebavalele uDabengwa, bebavalele amasuku, ebavalele evoti, ebopha iy'nkokhelo zeZaphu zonke omalungu ebavalele. Umnankagwa ngomunye umuntu wayesebenza kabuhlungu esihlukumeza la kathethi ingqondo yakho nani ka 1983 lokho nayo ukuthi umuntu ayekuzaphu uye lokho eyisitha yina ayenzileyo i-dispensation yiyo umuntu okhuluma yiyo i-dispensation enziwe ngurhulumente akunasiza lube khona ukudeclare mna udeclare udalwenkwa ukuthi kuthole iqhawe abawenze e-airport izolo kuyize lokhuyana ngoba siyakwazi ukuthi udalwenkwa iqhawe liqhawe elavela lazalo liqhawe uze wafa eliqhawe akakhethwa ngabantu bezanu abagangileyo akakhethwa izigirigce zezanu ukhethwa ngabantu bezimbabwe ukhethwa libutho lezimpriko khethwa izaphu laba abathotha udalwenkwa uyadikliwa udikliwa ngubani esigebeni abalali ilungelo ukuthi amdikliwe ukuthi uliqhawe udalwenkwa imisebenzi yakhe ayenzileyo yamenza waba liqhawe siyakwazi lokho soka singangagwa sting ukebo mahata sting bani ukuthi bathi udalwenkwa liqhawe siyakwazi lokho liqhawe lethu lelana bekhona bengekho liqhawe lethu umkhokheli wethu umkomanda wethu kuzitra umkomanda wamazitra wonke bayakwazi bona bona laba bezanu bona laba abahlamukayo bafuma izanu bafuma amazanu la iningi yabo bathina ngudalwenkwa basuka baba abahlamuki babalika baye eMozambique namhla basikele ukuthi udalwenkwa bayamdiklia bangobani bona
hayi siyabonga nzi ko abo va ku declare va dabengwa kuti vari
gamba
nasi ndi anani ivo vakatrainwa na vadavengwa
regai tidzo kuti vamukandla vangu na kuti basi
siyabonga simana nguva lati okay, ndai kuna vamukandla.
Timonzwa vamukandla manzwa mubvunzo wa kandwa nemutereri abva parunare zvinezvi.
Aiwa tinozvinzwa. In fact, ichokwadi Dalwenkwa ati his lifetime in joining the armed struggle. Ndiye angatosara kuna Nankomo kuti bvako kuna Nankomo. Ndiye angarisa asara ari senior both political and any liberation movement at military side nokuthi ndiye nawo na namoyo vakaenda Jason Moyo vakaenda kunokumbira mugabe ari kugana ari teacher to bring him in politics saka kududza kuti kana iye president wenyika iye zvino Emmerson Mnangagwa you are junior to Dalwenkwa. Meaning to say, waka gamu chirwa na wa Dalwenkwa. Asa tipaita ma camps e zanga kutano na train wa kumuwa zandika na kutitanza na blah blah blah. Zanga sipo ezo. Saka zaka zosara jame epo se as development. Zwezo chiko ndukwa nana chikerema and so forth. Na ye uyu. Wanaisha muyari ila zidaro zidaro. Ndwa waka kondilisa zoese izo. After the death of the Hepatitis Table, who was in Zambia. Saka, zvese zviri kutaurika izvozvi kuti new dispensation yaita zvakati, there is zero, zvakaitwa ne new dispensation. Ndo saka pandati, zvanga zvadini, sokuti tanga tichitoziva tese kuti Dalwenkwa is the most senior in both politics and in military side at the present moment. Saka, neno waka mtu mirandege iya ya waka haya iya. Tino umbo wonazo. We got that to evidence. Kuti ya ino mtuora iko kwea uya na eku musha straight. Kasuna kuitwa. Izuzu. Alright. Wazo inda kuno usaikirwa. Woko kukukinya. Neno urumende ya inda kuno mtuora kukinya. Nea mdege haya. Uya straight kumba. Kana kutumira Air Force. Taiko kuno mtuora iko kwa uya kumba. It was going to be understandable. Ranwano shora zunyo, zavano wona kuti aizash, na kufamba zakanaka. So, we cannot give a blame to people vano. Vano nzikisi sabane maoneru, ne maungoreru awar kuita.
Thank you.
Saka, inga adi kutisi zirambe. Saka, ngati kuti rei, chongo ti taraski kwa negamba. Zunyo zishenzi zi, kita zuona after, taku komenta papo, karo utpanyarazo, zida, zidaro. But for the time being, let us focus kuchende tairi gamba.
Thank you so much. Vamukandla lambai muri parunhare. Tisati taenda kune vamwe vari pachirongwa chedu, tinavagadzira chirumhanzu pamwe chete navanyoni. Tomozwa muteereri tina mukoma Barnabas vari parunhare. Mukoma Barnabas makadi?
Ndiwo mukoma wangu ende ndapinda zveshuwa. Ola longu ndakachitsaya kuti ndipinde.
Aiwa, makwanisa kupinda muchirongwa. Muri kufona muri kupi?
ndiri ku Botswana.
Ku Botswana aiwa kurukurai nekuti kune vamwe varuda kupinda muchirongwa tine vadare vane nguva vari parunhare vasati vataura muchirongwa ngoti idimu.
Ndongoti muchidimbu zvangu inini vadabengwa zveshuwa ndi angari minister wangu inini ndaisenza ndiri mu kurudisha. So pakazoita ngi government ngi tapinda mu independence in fact vadabengwa angari minister of home affairs pane patakamboita strike tiri inda ndiri ku police saka paita ari ku minister of home affairs akauya zveshuwa ne helicopter achipinda pa station yega yega achitaura kuti guys tiri kugadzirisa zvinhu izvozvozvo inini musastrike handina mapurisa vanonziko musastrike chishi but iye akauya achitaura kuti tazinzwa mari dzenyu tiri kudzigadzirisa and muchapirwa mari yenyu backdated from January dobma murume najune and murume uyoyo anga ari murume anoziva upenyu hwevanhu anodini zvese zvese anga ari munhu but iye zvino zvaandichazivi kuti apapa anga akangonyarara zapu chai chai ndo makomanda iwo anga vari muzapu nanarukwamasuku nananhongo nananiyesavo saka handizivi kuti chii zapu ndiyo the major opposition party hamene kuti mazuva ano zvakachii chakaitika chazvo kuti yengobva yaparara zvaaine zvaizvi ndatenda zvikuru
ndinotenda zvikuru baba ndingokuyeuchidzai kuti zapu ibato riripo rangaichitungamirwa naivo vadhavengwa ndo vanga vari mutungamiri webato rezapu that was our caller mukoma Barnabas calling from Botswana he said he once worked under the late national hero Dumiso Dabengwa in the Home Affairs Ministry. He was a police officer and they wanted to go on strike. And he says the minister, the then minister Dumiso Dabengwa, had to use a helicopter to fly from police station to police station, persuading these police members not to go on strike.
Mm-hmm. And now going to Mr. Chirumanzu. Of course, whether you like Mr. Dabengwa or not, his credentials speak for themselves. Everybody agrees that he's a national hero. But the issue of national heroism is a very polarizing issue in Zimbabwe. How do we forge a common path on this question, Mr. Chirumanzu, and avoid all the recriminations that come with the death of somebody perceived to be a national hero?
Well, thank you very much for that great and depth question. The issue is we need to understand how an individual is accorded, a hero status. I think this is in the books of the government, but with the question of Comrade Dumiso Dabengwa, it was a foregone conclusion that under what circumstances he was going to be declared a hero. Well, there are other issues that the nation looks at for one to be accorded that status. So, in short, that is what I can say. But I think when I listened to your callers, I managed to get, two people who contributed, I think, positively, to say, look, let bygones be bygones, and then we start moving forward. For example, if I may give an example, you will find that we have political parties in Zimbabwe that are against the upliftment of this country. We have got organizations like NGOs that are against the upliftment of this country. Yet these NGOs or yet these political parties are led by Zimbabweans. So at the end of the day, foreigners will be, having way of destabilizing this country rather than speaking with one voice. For instance, some of your callers were coming up with these issues that, you know, look, how come that hero status was, you know, mentioned at the airport by Vice President Mohadi? To be very honest with you, I don't think all those people who said all these things were aware whether the government had communicated this to the family and so forth. I, for one, don't foresee Comrade Mohadi, remember, when he was with the widow of Comrade Dumisi Odawemba. I mean, this is impossible. And how the body, you know, got left in South Africa while she flew back, do you think she was normally for to come and leaving the body of his husband behind? So there must have been some mix-up of which we are not privy to and which we cannot comment at the end of the day. Mm. So we need for the family to tell us what happened. And then from there, we would be in a position to portion the blame where it deserves.
Thank you so much.
Concluding that this and that is exactly what happened, yet we were not even players to the whole game.
Thank you so much. Vachirumanzi tichaenda kunhengo yemhuri tinochaenda tina vashepherd nyoni vanove vemhuri yekwadhavenga tichati vagozotipindurira asi iye zvino tombotora muteereri tina mukoma David ari parunhare. Makadii mukoma David?
Mukoma Junga.
Makadii, taurai zvenyu matopinda muchirongwa.
Tiripo, makasimba.
Aiwa, tiri wapenyu.
Nematambudziko.
Aiwa, onekwa tarasikirwa.
Ruzhinji rweZimbabwe rwese ndinoti nematambudziko. Ndofunga nguva ndo yapera, nguva yedu zhinji ndofunga yapedzwa navamanhanda, nekuti vanotora nguva yakareba vachitaura panhepfenyuro. Isusu hatinyanyo kuzvifarira, nekuti vamwe kana taakufona munenge vakuti chingoti gu.
Zvino pane vari kutoti mukoma David vari kupedza nguva nokuti havasi kutaura.
Hallo?
Dati izvozvi pane vamwe vari kutoti mukoma David vari kupedza nguva havasi kutaura. Regai ndikubatsirei pana vamanhanda. Chinoita kuti vamanhanda vataure kwenguva yakareba ndechekuti vanotaura mitauro mitatu.
Munoti vanotaura malanguages.
Yes, saka
ndinoziva kuti inini makadzidza zvekuti munogona kusamaraiza zvavanenge vataura munguva pfupi.
Still ndikasamaraiza.
Ndirendere mberi ndichiti. Hallo?
Taurai zvenyu.
Wanga wachitiraya kuda kupembedza new dispensation, handizivi kuti pane chekupembedza here pane zvayakaita. Wanga waneglecta gamba redu. Ndobva ndaenda kuna vachirumhanzu. Umbowo huripo, ngavaregere kutyisidzira vachiti taurai zvinhu zvine umbowo. Nekuti umbowo huripo, maigiresi mugabe wakabuda wachitaura wachitenda kuti watumirwa ndege. Umbowo futi huripo ndewekuti gamba redu rauya nekusouth africa richitenderera richitadza kuita kutumirwa ndege inonaka direct ikoko. Saka umbowo hutoripo, ngavaregere kutaura vachitityisidzira kuti taurai zvinhu zvine umbowo. Umbowo huripo, ndo zvandoda hangu kutaura panguva ino.
Aiwa, tinotenda. Mukoma David, muri kupi?
Ndiri kuBotswana.
Muri kuBotswana.
Mukoma Bhule.
Nhasi Bhule. Hello? Bhule nhasi ambotisare ndindiripo.
Nguva yedu yestudio 7 ishoma, saka kana muchitora vateereri tinokumbira kuti wakaita sawana manhanda tinoziva kuti vanotaura, ende zvizhinji zvacho zvavanotaura zvinhu zvacho hatitombofariri kuzvinzwa, asi vanotaura nguva yakareba panhepfenyuro. Ndatenda hangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Vamanhanda vakonzera bwabo apa Studio 7 yaita bata mure.
Kana vakatotaura takutodzima redio nekuti
aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much. That's our caller, mukoma David.
Kana vakufona vamanhanda ngova ignoreo nekuti kune vanhu vakawanda vanenge
aiwa, chirongwa ndechevanhu vese vamanhanda tinovatambira, asi zvamazoturumanzive kuti ngavadimurewo nguva, tinodimura nguva yavo zvimwe chete nezvamaitawo imi madimurawo nguva. Tinotenda zvikuru mukoma David. Thank you so much. That's our caller from Botswana. He is complaining that Studio 7 gives too much time to one caller who happens to be Mr. Mananda.
Batamurefu Studio 7 siqhubeke ngohlelo siye kubaba uMkandla. Sizwa kuthiwa engukomanda wenu ubaba uDabengwa Mkandla wayesithi nxa ekhwaza lithi khwimilili kuthule kuthi cwaka. Akusichazisele ukubana waye ngumuntu onjani lisegangeni lapho.
Ubaba uDabengwa, ngiyabonga kakhulu.
ubaba uDabengwa as a commander uDu abantu bani bathi uDD kodwa abanye bathi uDu waye ngumuntu lwana olesifindo ongakhulumela iphezulu ongakhulume ukukhangela emehlweni akho wayekhuluma nje khulume akukhulumayo kuphelele khona lapho kodwa la uyenza ukuthi utsheliwe ilizwi la uzizwa ukuthi uphiwe i-command ne-direction uncetshisiwe okumele ukuthi khona ukhangelele ukuthi khona ukudilive ngalokho-ke abamunye kuye kakhulu nanamhlanje bakhona bazathatha lapha achiyele khona ngoba nangumuntu ebefundisa ngokupheleleyo silabo lapha abanye udavid moyo lo senkulumane lapha u-retired kenner is one of those people who were molded bamuzwisisa uDabengwa basebenza ngendlela enjalo yes silahlekelwe kakhulu sibili kuyona linyanga yona leyo orey ncube labana ngabantu lana bamunya kudabengwa labana besizwa nge-intelligence ukuthi ihamba njani labo bonke ngabantu abazothileyo ngoba liwayefundisa abantu ukuze information yesecret kwi-intelligence ingaziyaphuma kwakudingakala umuntu ozothile umuntu ayikho umuntu ophongulawula nje so-ke wafundisa ngumuntu lwana wamonta i-zipra yaba yi-the best unified and trained disciplined army across Africa. Akula ngitsho le yodwa ngitsho yena umkhonto wesizwe umunye kulapha khona lapha ku-zipra kwabe ngo-Chris Hani bona labana labanye nje ozuma laba abamunya ndawonye nabodabengwa yikho lokho-ke ubona nanamhlanje abameyisa bamthontisa phansi izipra yangwayo ikhambe izigqada laphana ngokuba yibo kwabo ngenxa yokuthi babephiwa i-command eqondileyo betrenwe ngokupheleleyo benikwa instruction ngokupheleleyo kombutho nguye njalo uDabengwa watransforma i-ZRP yona le yarina ngokuthi sathi sivela egangeni kwakula ma-PO kuthiwa ngama-PO PO1 PO2 wakudiliza uDabengwa wayesengu-minister of home affairs foqaze ukosajeni kwi-inspector i-assistant inspector inspector kusiya phambili so konke khona lokhuyana uDabengwa sikukhangele nini konke khona lokhuyana sibone into ayenzileyo
iministry
yakhe so kuyabongakala akwenzile uDabengwa wenze into ezimangalisayo sibili singathi thina umbutho wena ngokwawezipra sibili ngozothileyo
thank you
nanamhlanje le high command yona le khona naleyo imele iziqhenye ngoDabengwa ngobana bafikele ezandleni zikaDabengwa.
Thank you so much, Mr. Mkandla.
Siyabonga, Baba Mkandla. Qhubeka ubambele sithatha umlaleli.
Yes. Tisatangotisatenda kumuteereri wedu. Ndodangoti vanyoni vatorangowa vari parunhare. Vanyoni vangopindura 30 seconds kungoti mhuri yaiziva here nezvekurongwa hwekusiyiwa kwemutumbi kuSouth Africa. Was the family aware of any arrangements to leave behind Dr. Dabengwa's body in South Africa when the wife and other family members flew to Bulawayo yesterday?
The family was not aware. They were actually surprised. Actually, when they arrived actually at the Joshua Mkavgo Nkomo Airport, that the body actually, they have left the body actually behind in South Africa. Muriya is a Zivakuti body, Dr. Tumisa Dabengwa, Sara to South Africa. Akazi Ziva after Ndeke Yalenda. Vakutotarisa kuti vabudise mutumbi kubva muairport and then ndopavakadiscove kuti mutumbi watosara kuSouth Africa.
Thank you so much, Mr. Nyoni. Just stay on the line. We are coming back to you. Tungotora muteereri. Tina mukoma Richmond. Mukoma Richmond, tinotenda mambo. Tora kanguva makabata parunhare taachingoita kuti vanyoni vajekese nokuti papaita vateereri vakawanda vanga vachitaura pamusoro pekusiyiwa kwemutumbi pamwe chetewe nevadare vedu. Taurai zvenyu mukoma Richmond, nguva ndeyenyu.
Ndoda kubata maoko kumhuri yese yeZimbabwe kune takarasikwa negamba redu nefemili yavo yese zanitezi vana vandizitokaita siya chuwachuwa ungasiya chitunda kuno South Africa munoti utinhwakaita sei wakuma
Mazwiro atiri kuita mukoma ndeyekuti ndege inonzi yanga isina nzvimbo yaikwana kuti boxi ripinde. Nokuti mutumbi wakabva nendege imwe ndege kuKenya kusvika muSouth Africa, saka waifana kuzochinja vachipinda mundege yaenda kuZimbabwe. Saka tinonzwa kuti wanga usingakwani, boxi yanga isingakwani. Saka handifunge kuti zvine chekuita neZANU PF, asi kuti dai kambani yakazivisa vanhu vasati vatosimuka kuti hatina nzvimbo, so that vanogona kutitomirira hama yedu, mutumbi wedu, tozofamba nawo pamwe chete. Asi taura henyu, nango ndijekese ipapo. Aiwa, tinotenda asi hazvizve kupopotedzana zvedu. Tichipa muteereri wese mukana chatinoitira vamanhanda dzimwe nguva, asi hanyanyoona hangu kuti vanotora nguva yakareba zvakadii. Ndofunga kungoti vakataura zvinenge zvisingawirirane nemi, mofunga kuti vatora nguva. Izvezvi ndichatopopoterwa nevamwe kunzi ndarega mukoma Richman achitaura zvisina basa nekuti ndataura nemi. Saka ndozvinoitika nevanhu. Studio 7 inopa mukana muteereri wese. Ndine urombo hangu kuti ndozvatine tichingoita.
Aiwa, ndatenda mukoma wangu.
Maita basa mukoma. Muri kufona muri kupi?
South Africa.
South Africa. Thank you so much, mukoma. No, thank you. That's Mkoma Richman is calling from South Africa. He's blaming the ZANU-PF led government for the mix-up and leaving behind Dr. Dumiso Dabengwa's body in South Africa yesterday. But I tried to explain to him that it was the airline as a responsibility, not a government responsibility.
And Mananda is very popular. He's stolen the show. 3 minutes before the top of the hour. Let's wrap things up really quick. Isibuye kuwe mnumzana Nyoni, kusipha amazwi akho okugcina 30 seconds. Kwini ongakutsho nje ebantwini beZimbabwe kuyiwa phambili kuze kufike ilanga lomngcwabo?
Into engayitsho kuZimbabwe ngeyokuthi asibambaneni singabantu banye, bantu beZimbabwe, number one. Number two, njengoba umsebenzi umkhulu kangaka, asibuye nini sikhale iqhawe lethu sihambe siye libeka liphumule ngokuthula. Into engayikhuluma ngiqeda njalo. Into engithokozisa kakhulu ngeyokuthi uDr. Dabengwa actually wanika impilo yakhe kuJesu Kristu. Njalo siyakwazi ukuthi ekukhululeni ilizwe akwenzayo, njalo esuka lapha emhlabeni transfer esiye ezulwini, uhambe endaweni ekahle ngoba usezulwini.
Siyabonga Nyoni.
Tinotenda vachirumanzo mashoko enyu ekupedzisera nguva dzadyana.
Aiwa, ndoda kutsigira mashoko ataurwa navanyoni. Ndiwo mashoko atinoda anovaka mhuri, anoita kuti mhuri ionewo kuti hazveshuwa mwana wavo munhu anorangarirwa muZimbabwe segamba pakati panamwe magamba. Asi kuna avavo vanotsoropodza vanoti hei ningi hazvanotaurwa zviiti, ndo vatoda kudiscourage pastudio 7 kuti vazive kuti pfungwa dzavanhu dzinosiyana. Ivo ipfungwa dzavo, umwe noumwe ane pfungwa dzake. Asi chiripo ndochokuti vaDumiso Dabengwa, whether vanhu vanoda havadi, igamba reZimbabwe. Pane umwe muteereri ambobvunza achiti ko ivo vaDumiso Dabengwa vava vari kupi. Ndo rimwe dambudziko rina maZimbabwe ziroro rokusaziva nyika yavo, yokusaziva kuti who is who in Zimbabwe mumamiriro avo.
Thank you so much. Maita basa vachirumanzu nguva dzadyana. Tingopa mukana vamukandla 30 seconds vamukandla mashoko enyu ekupedzisira.
Tinotenda mhuri mabatira vari kuita vanhu vachisvika ikoko nokuvagamuchira, ivo ndo vati kunyaradzwa. Tinozvikudza izvozvo kuti tibatane pamwe chete, tongoi vanhu vamwe chete, tive nhengo imwe chete. zvikarewo
thank you
ndinokuridzira kupolitical parties zvapo
thank you so much
sorry Mr. Mkandla let's leave it there Maxim Mkandla exipra fighter Shepard Nyoni Dabengwa family member in the Gadzira Chirumanzu, Zanu PF leaning analyst, I'm Tunga Milinkomo.
Neni Chunga Kandemirin Tenda Vateri, Wapinam Churongwa, Nimi Mam Chona, Murifesa Kwa Mamuri, Tino Tenda.